Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 kubvumbi 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Inini semaone rangu tinofunga kuti vachamisa ivo mbune vanofanira kubuda vaifanira kubuda vachienda kunopomekedza vechidiki kuti vaende kunoregista kunovhota vachamisa ndivo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa.
Munyori wenhau Hopewell Chingono anoti haasi kushora vebato reCitizens Coalition for Change asi ari kuvabetseravo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri nderevanhu vose.
Asi nyaya yematatiridzi haisi nyaya yematongerwo enyika, inyaya yekodzero dzevanhu vari malow income groups.
Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti haaoni chakaipa mukupawo kurudziro nemazano kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change achiti ndizvo zvinoitika kana zvinhu zvichiitwa pajekerere. Chingono audza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nevanhu paTwitter nemune dzimwe nzvimbo zvekuti vanoshora mutungamiri webato reCCC Vanelson Chamisa zvine chokwadi chete mukuti vari kukurudzira vachamisa kuti vaedze kubuda vachitaura nevechidiki vanovatsigira uye kuti vagadzire zvimwe zvinhu zvakaita sekutsvaga mari yokubhadhara vanhu vebato iri vachange vari panzvimbo dzokuvhotera mumazuva esarudzo kana kuti polling agents. Chingono anoti iye sezvinodiwavo neveruzhinji anoda kuona zvinhu zvichipindudzwa munyika achiti bato reCCC rine mukana wekukunda musarudzo asi pane zvimwe zvinofanirwa kuitwa nguva ichiripo vachiti ndizvo zvavari kuedza kuudza bato reCCC.
Hapana chiri kunyanyonetsa asi tiri munyika yekuti ukatsiura anasahwira vako vamwe vanhu vanobva vaona fanika wakutorwisana nanasahwira wako. Demokrasi yatiri kurwira inoreva kuti kana sahwira wako uchiona kuti zvinhu zvaanenge achiita hazvimubatsire kuti asvike kwaaroda kuenda unofanira kumuudza kuti apa unenge wakurasika dai waita zvinhu nenzira yakadai kuti usvike pauri. Zvinhu zvandiri kutaura ndezvekuti inini semaonero angu ndinofunga kuti vachamisa ivo mbune vanofanira kubuda vaifanira kubuda vachienda kunopomekedza vechidiki kuti vaende kunoregista kunovhota vachamisa ndivo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa. Sepoliticien ari popular stereotype muZimbabwe vakabuda ivo zvinogona kuvabatsira. Chechipiri ndechekuti sarudzo dzatiri kuenda kunoita 2023 dzinoda mari. Ndaifunga zvakare kuti ivo vachamisa vanofanira kulida mafundraising campaign nda sepopular politician vanhu vanenge vachiita uyu ndiwo andiroda kuvhotera saka ari kutolida campaign yekuti tireze mari yekuprotekta mavotes. Kuchadiwa mapolling agents. Zimbabwe inenge ine 12,000 polling stations. Each polling station ino need four polling agents. Zinenge zidiwa ipapo. Saka zazinoreva maji ndizvo kuti pa 12,000 polling stations izozo tichinida four ma polling agents. I 48,000 polling agents achadiwa. Vakabhadharwa $50 $2.4 million inodiwa. Saka inini ndakandichiti vachamisa dai vaenda pamberi vachifundraiser kuti mari iwanikwe. Sarudzo yekumashure ya 2018 yakaitika vakapirirwa nekuti vanga vasina mapolling agents. Saka vakashaya mapolling agents zvakare izvinezvi vanopirirwa. Saka kutaura kwandine ndichiita zvinhu izvi vamwe vanhu vanobva vaona fanika takuita sei. Takunetsana kana kuti tiri kutukana, aiwa, ndo zvinofanira kuitwa pamusha nemusha, ndo zvinofanira kuitwa munyika. Kana une chinhu chaunoda semadira ndinoita inini kuti pamuve nedemokrasi muzimbabwe, unofanira kutaura zvinhu zvinoita kuti chinhu ichocho chikwanise kubudirira. Saka ndo chete nyaya inenge iripo iyoyo.
Vamwe vari kuti ivo kutaurisana kwamuri kuita nevamwe vari muCCC kunotobatsira ZANU-PF. Vamwe vakatosvika pakuti muri kushandira ZANU-PF. Handisi kuziva kuti mungati chii kuna vanhu vanotaura mashoko aya.
Ndiyo tsika inoitika muZimbabwe munhu akaudzwa zvinhu zvaasiri kuda kunzwa kana kuti akaudzwa zvinhu zvaanoona kuti zvinhu zvandaudzwa izvi ndakandisikanganisa. ZANU-PF inoti isusu nekuti tiri kuda dhemokrasi inoti tiri kushandiswa nevarungu. ZANU-PF inoti nekuti isusu tiri kuti bvumidzai vanhu kuvhota vakasungunuka, bvumidzai vanhu kuti vakambene vakasungunuka inoti tiri kutumwa nevarungu. Saka zvinhu zvinotondishamisa, zvinhu zvinogumbura kuti umwe munhu anoti dhava uri kuti vachamisa dai varejista vanhu vakawanda zvozvo kutumwa neZANU-PF. ZANU-PF inganditume kuti ndiudzachamisa kuti vaite zvinhu zvinoita kuti vabudirire. Kushaika kwepfungwa dzakadzama nevanhu vanenge vachitaura izvozvo. Hatifaniri kusapota mapato ematongerwo enyika kusvika papoindi yekuti hatichakwanisa kuvaudza pavanenge vachikanganisa. Demokrasi inoreva kuti tinofanira kuudzana patinenge tikanganisa, tichisimbisana sevanhu vari kutarisira chinhu chimwe. Saka kana vanhu vakutaura kuti ndatumwa neZANU-PF nekuti ndiri kutaura kuti vachamisa dai vaita zvakati zvinoita kuti vabudirire, vanhu ivavo havana pfungwa.
Mungati chinyi kuna vachamisa?
Kuna vachamisa ndinoti Zimbabwe kuti ibudirire ichinje zvairi yezvinezvi, panonidwa kuti paitike change. Kuti change iitike panonidwa kuti vanhu vakwanise kuvhota vakasungunuka. Panonidwa mari yekuchengetedza vhoti yevanhu. Ngatishande pamwe chete tisaonane sevanhu vakavengana kana tichiudzana chokwadi. Chokwadi chinoita kuti tikwanise kusvika kwatiri kuita se kwatiri kuenda.
Mutori wenhau Hopewell Chingono ari parunhare kuHarare nestudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti bato reCCC nderevanhu vose uye rinotambira pfungwa dzinobva kuvanhu vose.
CCC ibato remunhu wese. President Nelson Chamisa vakataura kubva pakutanga kuti tiri bato kana kuti movement inobatanidza macitizens ose. Saka naizvozvo tinogashira mashoko kana kuti maonero anobva kune mapoka api neapi. Sebato hatina munhu watinopokana naye, zvose zvinopirwa kana kuti masuggestions anouya tinoterera. Zvatinokwanisa kuimplementa tinoita. Zvatinenge tichiona kuti izvi ngatimbomire nemamiriro akaita zvinhu tinomira saizvozvo. Asi kwatiri hatina dambudziko nemunhu. Chatingoda kubunza rusununguko kunyika yeZimbabwe. Tinoda kuti pamaelections ari kuuya tikunde ZANU-PF kuitira kuti vagari kana kuti macitizens vaitewo upenyu hwakanaka, vadyowo vachiguta, vaendewo kuzvipatara vachirapwa vachiwana mishonga, vakwanisewo kuendesa vana kuzvikoro kune vadzidzisi vari kubhadharwa zvakanaka, chikairo mota dzavo pama roads akanaka pamigwagwa yakanaka zvakare kuti munhu wese aite upenyu hwakanaka nekudyo ufumi hwenyika yedu kwete kuti kudya goride kana kuti maresources enyika zvinongoitwa nezanu PF chete vashoma muzanu PF zvakare zvese izvozvo ndozvinhu ndopatakangonangana nanganidza pfungwa dzedu pari zvino saka isusu hatina hapana chatukuziya maererano nekupokana kuri kuita ani nani hatiwanzotarisa edu mapersonalities donzvo redu nderekungounza rusununguko kunyika yeZimbabwe
vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare nestudio 7 Pakupera kwesvondo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekuwanisa vamwe vagari magwaro ekuve vari dzive nzvimbo dzekuvakira dzimba zviri pamutemo kana kuti matitle deeds. Pachitiko ichi uye pasi pechirongwa chePresidential Title Deeds Program, vaMnangagwa vakatambidza matitle deeds kuvagari vemumisha weEpworth vanoita mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350. VaMnangagwa vanoti urongwa hwehurumende yavo ndehwekuona kuti mwana weZimbabwe wese ave nepaanoti pamusha pake munyika. Tabata mkuru wesangano Coalition for Market and Liberal Solutions kana kuti komaliso iro rinorwiravo kuti vanhu varombo vapiwe matitle deeds varejoice ngwenya.
Haitika ndezo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tonorangarira kuti vakange vavimbisa vanhu vekuOpeth gore rakapera musarudzo dzemapiolation kuti vagari vokuEpeth vachapiwa matitle deeds. Saka ndopa vakadzoka vakadzokera kuEpworth vachiti ndauya nematitle deeds asi haasisiri 80,000 semataura andandaita pana papa Epworth tichakupai 350 matitle deeds asi pane mamwe 11,200 achiri kubikwa achiri mupoto ndozvo vakataura nezuro
vangwenya iyi nyaya munoona ine chokwadi mukati here nekuti tiri kungoona kuti panoitwa svarudzo pese pese vaMnangagwa vanotaura nyaya yekupa vanhu magwaro ematitle deeds chii chamuri kuona apa
chiripo ndezvekuti ngatirangirei mukombata anoda kuti sangano rangu nini organization yangu yakagara ichitsvakidzidza ichinyatsosounzwa kunzwisisa kuti nyaya dzematitle deeds munzvimbo dzakaita sena Epworth nana Solomia nana Hopi dzakamira sei tikanyatsoongorora kuti aiwa even nzvimbo dzacho zhinji dzakapiwa vanhu nemaland barons dzichityora mitemo yakawanda wanda asi mitemo yacho inogadzirika kuti zvifambirane nezviri paground saka maongororo yatakaita ndeyekuti hurumende ine nzvimbo dzakawanda dzinonzi state land and uye hurumende ndiyo inogadziridza mitemo yakanangana nematitle deeds saka hazvina kutityisa kuti panyaya yenhiki yeEpworth hurumende pachezvavo Ministry of Justice ne its office nelocal government vakabatana kuti vagadziridze mutemo wacho wakanangana nematitle dzavari kutaura neizvazvo saka process yacho ingange iri chokwadi ndisingazozivi hangu kuti iwo madeeds acho akapiwa nezuro ndiwo here chokwadi asi semaonero andakaita nemataura andandichiita nevanhu vehurumende nemanzwiro andakaita cabinet secretary Virginia Mabhiza achitaura nezuro aiwa process yacho inenge yakatoitawo zvakanaka
saka muri kugurutsikana nebasa riri kuitwa rakanangana nekupa vanhu magwaro enzvimbo dzavanogara
icho ichokwadi chakangoti mirei zvisina kunaka ndezvokuti izvi zvinhu izvi vahwandi hazvisi zvepolitics hazvisi zvinhu zvinotaurwazvo pamarali nokuti ndozvavati nyamwe vachamisa kuCCC pamarali avo vaitotaura kuti kana mukati votera tichakugadzira matitle deeds asi nyaya yematitle deeds haisi nyaya yepolitics nokuti vanhu vanogara kusolomia nokuEpworth nekuunde kumaruwa wanu wanu kwa kumapata wakati jana kunyangu zao wa mwacho wakatuwa ni mastend zacho ni maland baron zezano asinya ema title leads aisi nya ema tongeru wei nyika inya ye kodzero zevanu varima low income group low income groups and this could disatar wa political rally as mjazi kitana chita urwa kazi nyo zato gajiriskwa ni mabazi ya urumendi anofambirana ni mtemo ino pama kwa rwaya
iyo urumende ino terera sakadini panesa mnike mshitaura nuku kumbira kutitene ya itira vanu vanu gara mnzimu yeti ino kuterera sakadini
unuona wata nunu kwa wande atide ruti tinge chizuru wa matundundu asika kanda zunza utaru wanabakuru wakuru abazote ayi wazishaka panu kuna nangwenya urumende panyayama chayiliz apapaka njinoona watu ya kanya sotere ya nakutu kubaa 2020 2021 chitara ne OPC tika baku OPC tika ende tuwa kuniki kuminso fuka government ina housing chiba yuko koko tika garama tare nema luka nema municipal housing officers ma directors ma housing office chiba yuko koko wawandi tika ende tuwa ku parliament tika present a project yema title deeds kuwarumbu ku parliament ku committee ku parliament ya nandi ya nchikukwa kusayko zimu saka hapa mdingato tindidza kuti hapa urumende ya kato tera za kata urwa zisine kuti waka zuzimcheki za bachiri za nupifu asa sunabasa ni isu isu tungo tisusu za kata urwa chisemo chedi chokuti wa gai ebe mchimbo izi wapuwa ma title deeds chaka nchikufane urumende
awa wanga wari mkuru wesangane re coalition for market and liberal solutions kwa maliso vari Joyce Ngwenya vari parunare kwa Harare ne Studio 7. Tombo tarisa zirimu mapepa na u anasi. Mu Newsday mutevezeri wemtungamiri wenyika va Constantino Chiwenga vanoti musarudzo dziri kuuya ZANU-PF ichabisa mapato anopikisa mumakanzuro emumaguta vachiti ZANU-PF inoda kuvaka nyika yakanakira zvizvarwa zveZimbabwe. Vachiwenga vanoti vanhu vanozvionera voga kuti mushure memakore makumi maviri nematatu hapana chakaitwa nemakanzuro emapato anopikisa. Mu Newsday makare magweta eku South Africa esangano re Center for Human Rights riripa the Faculty of Law at the University of Pretoria rinoti rinotsigira vakafanira bata chigaro chemutauriri webato re TCC muzvare fadzai mahere vachiti kuwanikwa pavakaitwa vaine mhosva yekupembedza zvinonzi ndezvemanyepo zvinokanganisa mashandiro evatori venhau uye zvinotyora kodzero dzekutaura munhu akasununguka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi zvemuna Samarari Studio 7 ndinokukwazisai mose. Ndichitiwo mashoko angu kuna vamunangagwa ngavatiturirewo nhau yeAl Jazeera kuti vanoti kudini nayo semutungamiri wenyika ngavatiudzei. Ndodzoka ndoti kuzvizvarwa zveZimbabwe zvazvakadii timboitawo zuva rimwe chete ratinoratidzira kusafara kwedu nenhau yekuvharirwa kwavajobu skala. Vajobu skala ngavabudiswe. ZANU-PF inonyepa ichiti iyo haipindire nezvematongerwo enyika ematongerwo ematare. Inonyepa inonyepa kana itaura mashoko iwayo. Inyaya yekuti ivo varipo pakufikisa vajobu skala vanotaurirana nevanhu vematare. Vanhu ivava vanotaurirana vane chekuita nezanupiefu. Vanonyepa zvavanotaura kuti hatinei nezvekumatongerwo ematare. Tokumbirawo kuti vamunangagwa vatitaurire kuti nhau yeAl Jazeera yopera yakaita zvayakaita here. Semutungamiri wenyika ngavatorei matano sekutora kwakaita matano kuna vajobu skala.
guys, nini panyaya wa jobs kala indani ni mungu ono kutika. Na itambu, bantambu zama kutumbu, kutumbu. Batana chayiko 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 strong chayiko chayiko. Ya, wazi na wia te chita demo ndiye kuti. Masa ngula mpani kuti koti, mangwana kukoti, kusena mangwana kukoti, mungwana kukoti. Muna kangu faru wa mkati mche. Sabana ni muna anuwa kuto pika, asa tatunga, asa tabato kutane mosa. Kawa mtongi kana wachawala watuwa mtonga wa mtuza, watuwa mtonga ni mosa ipi. Mama loya voza na kuti mosa ichi, mosa chayo chayo hirimu ni ya kunzi haba tuwa na ayo. Kana kuti imosa ya kuta mgo kriyeti ya munu. Hapa pakula kuti tipinde msangu hapa. Pakula kuti, sorry, pakula kuti timbo finda murodi chayemo chayemo timbo demonstrator. Kuti jobu sikala ngabu ude. Kana kuti ngato ngwe. Timzo kuti mtongo wako wa amira sei. Kwede mura mbani kuti koti, 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 koti. Ya mosa ya kuti muna a opposite part. Araba ku... Aasi kuzwana nani maitira ba kuit. Kutonga kwa wakwede. Saka wada umshunguru zaizo.
Murisai Studio 7 Kirapo Pana Pazaima Kutiko chita kaipa Maka zimuruwe kupikisa Maka kutopikisa zeseri Chita kaipa kupakupi Wakwema MP ZANPF Mamota Mota ze kufambisa Maka mchita kutipapi Wengorwele Kana manga maka wakadzira ngoroka Wawuzeka kutipi wakune ngoro Zirikunoku Zekuti wazo famba nazo Pane chakaipa ere tu zei
Magadi magadi ipa Studio 7 Ha zita ndifada pampumala ngapu Ini ndawe ya ninyaya ingwe ya katisi ya ne wangu Ndozo wano wachichema ninyaya jubu skala But muonero wangu ndona sekuti ninyaya jubu skala Ino da kutambiwa kwa namu blessing ali Dea wawekwa na wekumurekwa ali watura mchituna chavo wachichengeta Tuna sukuti ndio kuti jobu skala kwa nse kutambi banya zake Mgoza wakawachita ativi kikuwa na jobu skala asina kubuda Awane kwa wachitu watu mbudi sika na msina kumuviga Saka tuna sukuti wakana wanga watura chituna wakando chengeta Uku kukwa ikona kitao sirinani kwa ikona kutolitika kuri kutongwa munu uchitongwa Kana kuri kudii zochitu wa upamufango na kubane change
Kwa kupindula ye ya nuzi kakanji uwe Harumiriri anumirira epwete Mutara kuta anzone Makumi mairi MGC Isina kuna kupawa na title deeds Isina kuna kupachaka chichine chisha antaura Umupi wa title deeds Pane panemba isina Pane Pane muna kasu garisaega Akawa kashitangu na shaki Ufi wa title deeds hiri Kato tiza ntunu kwa kune muna ni alipa nchumbeka kozi na utano waka ipapa Tunei uo kana mbishiti uo na prezi ni wako munu pawa na teto jizi Nusimbozi sinaka na tiret, musinaka na suwej, musinaka na mfura munu mwia mfure mungu kuti Kuta nzu ni, suwa kusha sireki Tu wapana ni mawapewa apewa ni ma teto jizi Nika yese ini wana wana teto jizi wa Sasa kajyo kusha kuyepu ya tishi
Mamba naka naka na mkuma juma kani na mkuma blessing sili Muti mbuziro mkuru wa kori ni Mkuru maspori isa wakati kairu uferebita nyaya Ya kaburi sange ya jazira ya ike gold mafia Wakati kairu waruguti warugu uferebita nyaya Saka chita zi nyaya shamira papi Saka chaye kumbira wakuti watizi iso wakuti shamira papi Kwa hati sukuzu waka sungwa kana kwane warugu sungwa pa Panewe sila kabuli sanga ya jaziri ya wapana kana umu wani chukuku kana wani wakasungwa wapana Saka chaito kumbira kuti wati zisu kutu wapa api ni nyaya yoyo kuti nyaya ito li serious Ndo uro waka kuwiti sa kundo kura wana we Zimbabwe ndo mosha Ndilofa wa zisungi hui wano kwete kusungira wano pasina kana mosha Sese shu waka ita wa blessing wa sese shu waka ita jobu skala Waka wala wa mo blessing hapa waka sunga jobu skala pasina kana mosha Saka ndo mosha hombe ye wana wezi we Zimbabwe Tukuto uraya wana we Zimbabwe kwa wako ita wana wezi zano pia foro kubila nyika Saka tino kumbiro wakuti muti vunzilo wa papi na kuferefeta nyacho Waka ngoti wari kuferefeta saka tiso uzilo nyacho Ya papi ya wasa te wasunga ere mba wafa ziruku ba
Izo zange ziri pungwa zivangwa vatereri zisine ine Studio 7 Isu atina kwa takarele kera Tumirae mazwenyu pa WhatsApp number zinoti plus 1-202-465-0318 Muchitu uza zwa munofunga pane ziruku itika Direct from Washington The Voice of America The Iko zvino tombotarisa zvati kuitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica inoyambira zvizvarwa zveAmerica zvisina kukwanisa kubudiswa muSudan nevamwe vavo kuti vagare panzvimbo dzavari kana kuti shelter in place kusvika vaudzwa zvekuita. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wemugovera chikwata chenyanzvi dzemauto eAmerica zana chakabudisa vashandi vomumuzinda weAmerica nemhuri dzavo kubva muguta reKhartoum muSudan, umo mune hondo inotyisa iri kurwiwa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze zvakakonzera hondo iyi.
Chakatangisa hondo iyi ndechekuti vanhu vanogara kunorth vanoteera chitendero chemaMuslim, vanhu vanogara kusouth vanoteera chitendero chechiKristu. Ndokwakavambira hondo iyo kokoko vanogara kunorth vachida kuti vanhu vanogara kusouth vave maMuslims vakarambisisa chaizvo. Zvakakonza hondo yakabva kuma1950 ichigoenda kusvika kuma1990. Zvino chakaitika pandechekuti panguva yehondo iyoyo kwakabudo chimwe chikwata chiri kuwest kweSudan kunonzi kuDarfur. Uyangare mutungamiri weSudan ndokugadzira mauto awaiti maspecial mauto iye zvina akunzi marapid forces wachigwenda kuno wachikunorwa wapanduki wekudhafua. Takazopera hondo inonzi South Sudan nasuno. Kangari ndiri mutungamiri weSudan akazopiswa pachigaro. Asi zvaakangaita akangagadzira mauto mairi kunoti National Army Corps inonzi RSF iyoyo Rapid Reaction Force. Akanga asingadi kuti kuve neone army ngekuti aitya kuti anozopiswa pachigaro. Saka zvakakonzerwa nayo ngeke mutungamiri akazopiswa uyu. Kubvira nguva iyoyo kwakusina bakugadzikana kwakanaka muSudani, especially pane vanhu macitizens vakazosimuka vachidemonstrata kwemwedzi kwemavhiki akawanda wachizokonzera kuti kuve ne-government of national unity yaibatanidza mauto nevanhu vakanga vasiri mauto. Chakazonesa manje ndechekuti we-national army newe-rapid reaction force vakanga vasisabvumira nekuti zvino achazova mukuru ndiani, ngekuti pakubvumirana kwangu anzi vanhu werapid reaction force support force vave mumabuto, asi vakaramba. Ndo pakazokonzera kurwisana zvekare, ndo pane nyaya iri papapa. Saka ndo pane kurwa ipapo, hatizi kuti zvichasvika kupi.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Munyori wenhau Hope Chingono anoti haasi kushora vebato reCitizens Coalition for Change, asi kuvabetseravo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri nderavanhu vose. Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.